mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo nezuro. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato remdct rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo nezuro. Vanhu zana rine gumi nevaviri 112 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana neumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManikaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 11,358. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 9,554. Zvaita manyama amire nerongo mubato remdct rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamberi pasarudzo dzemutungamiri webato iri dzange dzakatarisirwa zvondo rinouya. Pane mashoko ekuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaita huori vakatora mari inosvika zviuru mazana matatu mubhanga pasina mvumo yevamwe vakuru mubato iri. Pakuenda pamhepo vamunzura vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaAbednego Bebe nezuro vakaendesawo amai Kupe, sachigaro webato vaMorgan Komichi uye bato remdct kumatare vachiti sarudzo dzinofanira kusaitwa sezvo vakamiswa kukupidza musarudzo dzemutungamiri webato iri, izvo vanoti zvinotyora bumbiro remutemo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni.
Extraordinary Congress iri kuitika zvawa 19 asi takamirira approval from the police. Tine meeting mangwana yestanding committee. After that meeting tichaita press conference.
Iwo musangano wamuri kutarisira kuita nhasi nevatori venhau panopera standing committee yenyu unenge uri wei chaizvo vaPugeni?
Kuti nditi inform the nation kuti tava papi and what's going to happen, but iye zvino as things stand iri kuitika mswa wa 19. Kana pava nemachanges I will inform the nation.
Sika nezuro vanoronga mabasa mubato avo vanonzi vakambomiswawo basa zvakare mushure mekunge vanyunyuta nehwavaiti uori, uye nyaya yekuti vanhu vaivhota vanga vasiri mumastructures a2014 vaAbednego Bebe vakaenda kudare vachiti iwo kongresi inofanira kumiswa. Vamwe vakaendeswa kudare vanosanganisirawo Dr. Kupe. Zviri kufamba sei? Sarudzo dzingaitwa here ipapa? Vamwe vari kumatare
Nyaya application ya Honorable Pepe, koti haisati yaita decision. Aida application e, but koti chaita decision.
Ko darika wirirana na ba Pepe, zizi nenge zaaguitika pa wapugin.
We will cross that bridge when we get there.
Pani imu nyaya iliku neta, yangayari mbepa na ure Newsday, iro kuti munyori mkuru webato wa Douglas Monzora, baruku kukiza na o, na Dr. Kupe, vanenge vasina kunyatso fambisa mari zvakanaka, kunyangwe ivo vaMonzora vari kuti pane vanhu vari kuda kuvasvibisa. Mungatsanangura here kuti nyaya iyi iri kufamba sei chaizvo?
Nyaya yemari iri kunetsa. Chokwadi nderekuti haugoni kuba nestatement from the SG tinonzi hapana mari yakabiwa. Then statement over kuna treasure general ndekuti pane mari yakatorwa without permission.
Izvi zvinorevei kwa muri vapugeni kana mumwe achiti ngaivhiwe munga achiti ngaisavhiwe pakati pemubati wehomwe naivo vaMonzora.
Pane umari kunyepa ipapo. Saka pane standing committee. We will get to the bottom of this. Nekuti we don't want people who steal from the poor.
Munoreve apa mukajekesa here kana muchiti hamudi vanhu vanobira varombo.
Nekuti mari iyi it takes players money. Imari yevanhu. We'll get down to the bottom of this. Ndichataura ne after standing committee.
Mutauriri we MDCT vakalipani pugeni vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Vatungamiri vesadak nezuro vakaita musangano wechimbi-chimbi muguta reMaputo muMozambique vachikurukura pamusoro pekusagadzikana kuripo mudunhu reCabo Delgado muMozambique mekare. Mozambique yave nemakore matatu ichirwisana nevarwi vanopfurikidza mwero veAyu Suma wa Jama vane hukama neISIS vachirwira kuumbwa kwenyika iri pasi pechitendero chechiMoslem. Vatungamiri venyika vakanga vari mumusangano uyu vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa navaFilippo Nyusi veMozambique. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza zviri kuitwa neSADC vachiti nyaya iyi ihombe uye inoda kubatana kwenyika dzose kwete nyika imwe chete. Muzvinafundo Masocha vanorumbidza Zimbabwe mukuda kubatsira kwayo mukufisa varwi vanopfurikidza mwero ava vachiti nyika dzemuSADC nedzemuAfrica dzinofanira kubatana munyaya yakadai iyo yavanoti inogona kukanganisa magariro emamiriyoni nemamiriyoni evanhu munharaunda iyi pamwe chete neAfrica yose.
Ndinoona sekuti nyaya yatosvika pakuita saizvo tichiona kuti vanhu ava havasi kudzokera shure kukanganisa runyararo rweMozambiki, vari kutokanganisa zvekare kufambiswa kunoita mabhizimisi kune dzimwe nyika zvekare. Tinoona kuti dzimwe nyanzvi dzakaita senyanzvi dzimwe dzokuAmerica dzatobuda dzichitaura kuti dambudziko iri rikasagadziriswa nenyika dzakatenderedza Mozambique dzesadhakiye dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Botswana, Tanzania. Zvinobva zvaita kuti dambudziko irori ribve razovhiringa matongerwe kana kuti magariro edzimwe nyika, nokuti tinoziva kuti kukonana kuri kuitika chihondo icho chiri kuitika kunorthern Tanzania chiri kuita kuti vanhu vatize ikoko vachienda kune dzimwe nyika, zvakare chiri kuita kuti mabhizimusi mamwe mabhizimusi apasi rose atioti mainternational business aya namamwe mabhizimusi emuMozambique imomo atadze kuita zvaanenge akati anoita kupa vanhu mabasa vachiitawo mari dzavo imomomo. Saka zvinhu zvachinotarisira kuti hurumende dzeSADC sekugara kwadzaita zvenhasi dzanoona kuti vanofanira kuungana kubatanidza masimba avo ose
Saka kana makatarisa izvi tiri kuzviona sekutaura kwamaita kuti kuTanzania uko kune nyaya inonetsa kacha saiyo iyi kune zvedzimwe nyika muAfrica maikare mauri kunetseka nenyaya yevanhu vanopfurikidza mweyo. Munoona sekuti ingava nyaya inogona kutariswa ikamiswa here?
Ija inogona kugadziriswa chaizvo sekugadziriswa kwakaitwa nzvimbo nyaya dzokuma chirimano nyika atiro zvino kwakuine vanhu vakaita saivavava sokuna ana Iraqi kwakuine ICC vatinoziva kuti vari kuMozambique zvekare vari kutevedzera gwara reICC vebato rimwe riya rinenge richida kuzvitonga ikokoko. Saka zvinhu zvinogadzirika chaizvo sokuona kwatiri kuita rinemuunganidzo watoitwa simba renyika dzesouth akidzo dzidzi dzokusouthern africa rinenge riri simba rakakurira chibato ichocha vanhu ivavava zvekare vaiva taudzana ikoko ana president Mnangagwa naana president Ramaphosa vatotaura ivo kuti dzimwe nyika tikati international community yenyika dzimwe dzapasi rose dzinogona kunge dzichibetsera nokutarisa kuririkira vanhu vanenge vachitiza kunzvimbo idzodzo nzvimbo dzomusouthnyika dzomusouthern africa dzomusadhaki dzomuona nyaya dzokugadzirisa nezvombo zvokumisa ava vanhu vari kurwisa ava. Saka zvino zvakambotogadzirika kune dzimwe nyika mubatanidzo wenyika wesadhaki nepasi rose zvinhu zvinokwanisa kugadzirika nenguva pfupi pfupi chaiyo zvisati zvaiyo kutekeshera nemozambique yose pamwe chete nokutekeshera nesouthern africa yose pamwe chete nokutekeshera nepasi rose nokuti kuna mabhizinesi ari kusevenza mumozambique imomo achazovhiringwa zvizovhiringa ufumi hwepasi rese kwete hwemozambique chete.
Ko kune avo vanoti ivo pabwe igaisiyane nazvo inyaya dzemozambique mungati chii kwavari?
Zimbabwe haikwanisi kusiyana nezviri kuita kumozambique tichitarisa kuti isu hatina yatingati poti yakunosvikira zvinhu zvinhu zvinobva kumativi mano enyika kana kuti kwatinofuudzwa zvinhu zvinhu zvatinotengesaudzwa muzimbabwe zvinopfuura kusouth africa zvinopfuura nekumozambique kumaputo. Saka dambudziko remozambique idambudziko renyu zvekare vateereri vanofanira kuziva kuti dambudziko rekumozambique rakamboitika naana matsvangariye zvakazvitoenderana nesu wekuti taizoona vanhu vekumozambique votiza vouya kuzimbabwe vaizokanganisa magariro ete echiita ikoko. Tine pipeline inobvawo kumozambique yeseruka iya inopfuura nomozambique. Saka dambudziko remozambique raingofanana nedambudziko ranebha wedu mugarisano wedu unenge ari muzimbabwe. Hatingati kana afirwa nebha wedu mugarisano wemuzimbabwe toti hazvinei nesu izvozvo. Saka dambudziko remozambique kana tinoona dambudziko remusouth africa kana kudambudziko remutanzania chaiko idambudziko renyika yedu yezimbabwe idambudziko redzimwe nyika dziri muafrica nedziri pasi rose nokuti vanhu vanenge vachitiza matambudziko iwavo ndivo vanozoenda kunyika dzakaita sezimbabwe vabva kumozambique nyika dzakaita sesouth africa vachitikanganisawo magari edu ikoko. Saka dambudziko rehama yedu idambudziko redu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mutevedzeri wameya veguta reHarare Kanzura Mukunguma vakasungwa nezuro mushure mokutandanisana nemotikari nemapurisa. Vanonzi vari kupomerwa mhosva yeuori mukugovewa kwemastands. Chronicle rinoti vashandi vatatu veZimbabwe Revenue Authority vanoshandira pamahofisi ayo ari kuBidebridge vanoti fananidzai maramba takunda nyambi nakuda kwashe tinonetsana vakasungwa vachipomerwa mhosva yokubatsira kupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo peturu yaifanirwa kubhadhara mutero unoita zviuru makumi masere nezvina zvemadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panyaya kusunzi kutieswa coronavirus masigiste US iyo. Sigiste US imari yaka wantisa. Shikuti pasigiste US iyo ya waru kutisaura yoyoyo. Imari ya kuti wanu wacha injenga sigiste US iyo. Wachipinda Mzimbabwe nezirwere chikorona jojiji. Chicha pinda nekuda kwekutipu wanu warutiza masigiste US yaya. Uno pampurisa kana masoja. 10 years. Anokusiya uchaenda kuZimbabwe safe. Endo jinosvika kuZimbabwe uone corona yako. Endo izobvunzwa kunzi wakamboenda kunze kwenyika here kana kuti hauzombotauri zvekuti wakamboenda kunze kwenyika. Because ndinga uchitabvunzwa mapepa. Wekufamba kwawakaita kutestwa corona. Saka inenge yatove imwe mhosva. Saka hauzombobvume kutaura kuti ndakamboenda kunze kwenyika. Ndovamwana vamutaura kuti havana nhoroondo yekuenda kunze kwenyika. Vanenge vakabva kunze kwenyika vanhu ivavo.
Masirasi, vashamara vestigio sevini navo si vakadai kupambara vari kunyika dzakasiyana siyana. Ndinokumbirawo kuti dai vakuru vanoona nezveutano vagone kubatana nehurumende vakamboita zvinoite kuti vana veZimbabwe tione kurama zviri nani pamusoro pechirwere checoronavirus. Vana kana vachinyoreswa bvunzo muzvikoro nezviri kuita chirwere checoronavirus, tarai munyika dzakatipoteredzavo pamwe nemedu macho mukati chaimo. Nyika yakaita seSouth Africa iri kubudisa vanhu vanobatwa necoronavirus vanodarika zvuru zvisere pazuva. Saka murimo zvemunobva vanhu vakawanda vachienda munyika yeZimbabwe panguva inezororo. Zvokwadi patopinda Satani mukuru ipapabva zvekuti zvishandiswa zvemuzvipatara kuti tigone kuzondorapwa hapana. Apa muri kutowedzera kutovhura.
Minister of Finance say tibe mari dzedu isimapenyu akati munoti tozowana rini mari dzedu ino murungodha mamiriyoni mamiriyoni mutaka kutibhadhara zvakanaka. Saka mari yamaakutipa iyi ndeipiwo because makawedzera kavamwe vaive kubasa isu tatosarisisa chazivi kuti what percentage yanyuzi mumaakuda wadokta zvenasa zvokubira mapenjina zvimari ya zvisisai. Itai vanhu because one day you be pension. Haurambi wari fit like that. Because zvino mushonga totenga. Zvese tinoita nemari idzodzo tinomada manyusai. Dai zvaibvira maito tipa 100%. Iyo mari iyo tiri kuida. Muregera henyu kutipa tumwe tumalawensi but 100%. Iyo iruhorwa nevari pabasa. Ndopangwa kungoihora. Please. Nzirai vamwe vanhu because zvino mari yakawedzerwa muna October up to now didn't get anything. Muchiti saka moda kuti chife apa ndini vamuturi namanguji muri tu zvifundisi vari kuti vakafunda.
Makadii mhuri yeZimbabwe, regai ndimbotaurawo pamusoro pekushungurudzwa kuri kuitwa makanzera anova akasarudziwa nezvizvarwa zveZimbabwe. Vari kushungurudziwa vanhu ava nekuti maMDC maMDC deasingatingodzii devanga vari vanhu vese anopf de tisingaone vachisungwa chichingamisiwa vachiitwa zvavanoitwa izvi. Asi nokuda kwekuti vaita vanhu veMDC saka votanga kuzodzinganisiwa vachisungwa batikando zvakasarudza vanhu havasivo vakazvisapo vanhu vakazvisa. Ko dei tichitevera nesuwo vanhu veMDC kana kuti navovo vanhu veMDC dei vachitevera vachitsvakurudza kutadza kunoita munhu umwe neumwe. Nemapurezidendi anofanira kusungwa, nemasoja nemapurisa anofanira kusungwa nekuti hazvirevi kuti havatadzi. Vanhuvo vanototadza kudarika zvinotoita vanhu veMDC. Saka sei vasingasungwi? Chiri muconstitution kune mutemo, atadza ngasungwe. Saka ngatisatorerana nekuti iwe uri mudoko, saka kana wakataura chinhu handichiteereri nekuti uri mudoko. Aiwa, ngatitarire raiti yemunhu. Kutonga kweudzvinyiriri, kutonga kwehumbimbindoga, kutonga kwedemo, aiwa hakusiko. Nguva inoya tava haisiyo. Onai zvakapedzira zvoitiwa vana Kenewo Muhama Gadhafi. Ndo zvamunodawo here? Zvinhu zvakanaka here pamuri izvozvo? Handisi kuziva kuti zvinofamba sei nokuti hatii kuoni izvo munozviziva. Chero variko kwacho varipi vapi vacho navapi hatina kutombowa chimboti zvanopiefu yauye kadai yauye kadai. Nazvino tombori kuna vanhu vakadhirigwa mugodhi nazvino kwavari votovora kuda muchahubudisa vangu handizivi. Handizivi rumwe zvamisa sei hurumende yacho iyoiyi. Tizivi maminista mangani muZimbabwe munyika yedu ane mabasa 33 asi tine mamwe vaminista ndine vamwe vanhu vane njere vakadzidza kudarika maminista iwavo vasina kana basa asi mamwe maminista anopuwa basa unoona munhu achii uyu ndinhingi asi ane chimwe chigaro chakati nechimwe chigaro chakati minista aoita zvigaro zvitatu nemhaka iyi vamwe vanhu vasina kana basa kana rimwe hakusi houwezva chirevovo hatiti uri ndopate tichireva izvozvo kuti ndocorruption iyona
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vatereri vestudio 7
Ini ndini Mike Hove
Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection nhasi manheru na 8 PM Muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichikurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 Tichange tichitarisawo zviri kuitika kumiganhu iripo pakati peZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanogara kunze kwenyika vari kudzokera kuZimbabwe kunosha Nira hama neshamwari Mure Zimbabwe msakanganyo kuterera chirongwa ichi na 8 PM manheruano
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Joe Biden nezuro vakawana mavhoti akakwana ekuva mutungamiri weAmerica musi wa20 ndira Vasarudzi veElectoral College vakapava Biden mavhoti mazana matatu nematanhatu ukuwo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiwana mavhoti mazana maviri nemakumi matatu nemaviri vachitaura kuvanhu veAmerica mushure mekuvhota uku vaBiden vakarumbidza vashandi vehurumende nevematunhu vachiti vakaita basa ravo pakaitwa sarudzo vachitevedzera mutemo kunyange vaivhiringwa havo nechirwere checoronavirus VaTrump vachiri kungoti vakabirwa kunyangwe hazvo zvichemo zvavo zvizhinji zvakaroswa nematare edzimosva kusanganisira dare repamusorosoro reSupreme Court zvichinzi hapana kuratidza umboho hunotsigira kuti sarudzo dzakabirwa muzvinafundo chipo dendere vanotiudza pamusoro pekukosha kwebasa reElectoral College
Electoral College yakagadzirwa kare ichiitirwa kunzi mastate aya madei kufanana navana Wyoming North Dakota ane vanhu vashoma avewo nzira yavo yekuisa izwi ravo pakusarudzwa kwemutungamiriri wenyika zvakanzwarwa vachiona kuti mastates makuru sana California dai vhoti yaingoitwa nepopulation chete vaya vanokampeina vaisamboona kukosha kwekuenda kunokampeina kana kuWyoming kana kuNorth Dakota nekuti vanenge vachingoisa mari yavo nemakampeina avo kumastates ane vanhu vakawanda munhu aigona kungowina election nekukampeina kucalifornia Pennsylvania, New York kana kuti tochine Massachusetts zvikadaro zvaizoonekwa kunzi vanhu vari kungosarudza mutungamiriri wenyika vanhu vekuti vanenge vachibva kuya kwatingati kumaurban states kwakaiwanda madhorobha vekumamisha vachisarira kumashure saka Electoral College state imwe neimwe ine mavotes anoenderana nepopulation asi zvinoitawo kuti mastates madiki anga akakosha saka kuti munhu ahwine utungamiriri hwenyika anofanirwa kusvika pa270
sekuona kwenyu kuvhotwa kwakaitwa nevasarudzi paElectoral College gore rino iri kwakafamba zvakadini
monera kwakafamba zvakanaka kazhinji zvinoitika ndizvo kuti veElectoral College vanoteedzerawo zvaitwa nevaruzhinji vemustate mavo so kuti 51% zvichienderera mberi yemustate mavo ikasarudzawo vaBiden maElectoral College isanoenda kuna vaBiden kune mastate mashoma shoma anoita yatinoti proportional representation yekuti ukawana 51% unowana 51% chete yemaelectoral votes unowana 49% iwayo mashoma asi mazhinji anoita winner takes all
zvatapedza neElectoral College panogona kuva nekupokana here pavasarudzi veElectoral College
vamwe tirikunzi vamwe vacho vanogona kunyora tsamba dzekuenda kuCongress kuti havana kufara nezvaitika. Pane vanhu vari kutaura zve12th amendment, asi handifunge kuti pane kwazvichaenda nekuti kuCongress kwacho handifunge kuti inorejecta. Ziri pasarudzo dzevanhu kuti House pamwe chete neSenate vese vanenge vachifanirwa kubvumirana kuti maelections aana kumira zvakanaka. Saka vanhu vanosapota President Trump vari kuramba vachitaura zve12th amendment, asi handifunge kuti inokwaniswa kushandiswa pamaelections.
Kubva paelectoral college apa, nyaya iyi inonanga kupi zvino?
Kutaura chokwadi hapana kumwe kwainonanga, nekuti takatoona Supreme Court ichiramba kuteerera nyaya yacho.
Pachine umwe mukana here wekupidigura mavhoti evanhu?
Ndifunge turipo. Zvandichaona zviye kuti iko zvino tiri kuverenga in the last 2 minutes pasetifaiwa maelectoral college votes ese kuti vanhu vari kutaura zvemalocal electors. Asi muone rangu ndeyekuti hapana zvavachagona kuita. Asiwo semaziro edu 2020 election iri kuramba ichingotidzidzisa zvakawanda. Saka ndinoti ngatitarisei kusvika panopera zuva ranhasi toona kuti vari kusapota President Trump pane imwe court case yavanokwanisa kuisa here, asi handifunge kudaro.
Avo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kumassachusetts muno muamerica nestudio 7. Vakomana vairova mumhanzi webarbed wire, tendai mupfurutsa nekambo kake character. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 300 309, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo. zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.